IPU yakatora danho iri pamusangano wayo uchangobva kuitwa kuLuanda, Angola, mushure mekunge CCC yanyora kusangano iri ichitutumwa nemabatirwo ari kuitwa nhengo dzayo. Mutevedzeri wemutauri weCCC zvakare vari nhengo yeIPU, Gift Ostalo Siziva, vaudza Studio 7 kuti IPU ichaongorora nyaya yavasikala nedzimwe.
Yakaita recommend through its Human Rights Committee kuti pauye delegation yoita investigate the issue yekusungwa kwavasikala nekunyima kwavo.
Vatu wechikwata ichi chichaongororawo nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeCCC muparamende.
Saka ndonyaya dziri kutariswa, and isusu appreciate the effort yakabva kuIPU. We appreciate the effort iri kubva kuregion.
Vanokokera nhengo dzeZANUPF muparamende vapupura itogarepi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingazive nezvedanho reIPU, vati chingave chinhu chakanaka kuti chikwata cheIPU chiuye kuZimbabwe kuti chizozvionera chokwadi, vachiti vanhu havawanzi kutaura chokwadi pavanotaura nyaya dzavo. Vatiwo vakasununguka kuudza chikwata ichi chokwadi kana chichinge chauya kuZimbabwe.
Tinezvo kutaura zvakawanda nokuti tinoziva zvakaitika maelections haasina asati aitwa.
IPU haina kutaura kuti chikwata ichi chichauya rini, asi inoti haisi kufara kuti vasikala vagara muTirongo kwenguva refu vasati vatongwa, uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Izvo inoti kutyora kodzero dzavasikala. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vatambira danho reIPU vachiti nyaya yavasikala inoshungurudza zvikuru, uye sangano ravo rakatoimhanyara kuAfrican Commission on People and Human Rights.
African Commission naiyewo ichadawo kuongorora kuti hapano here zvimwe zvidzidzo zviri kukorwa.
Chikwata cheIPU chinotarisirwa kusangana nevakuru vakuru muhurumende, paramende nenhengo dzayo pamwe nemasangano akasiyana siyana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, asi IPU inoti vaMudenda vakaudza komiti yayo inoona nezvekodzero dzenhengo dzeparamende, Committee on the Human Rights of Parliamentarians, kuti vakasununguka kutambira chikwata cheIPU. Mwedzi uno masenata mapfumbamwe nenhengo gumi nena dzeNational Assembly dzeCCC dzakadzingwa muparamende mushure mekunge vanozviti ndivo vakafanobata chinzvimbo chomunyori mukuru muCCC vaSengezo Chavangu vanyorera kuparamende vachiti nhengo dzeparamende idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato ravo. Asi CCC inoti vachavangu havasi nhengo yebato ravo, uye zvichakadai vasikala nhasi vasvitsa makore makumi mashanu nerimwe yekuberekwa, asi zuva iri rasvika vari mujeri umo vagara mazuva anodarika mazana mashanu vasati vatongwa. Vasikala vakorokotedzwa nekeke ravapiwa nemudzimai nevana vavo, shamwari nenhengo dzeCCC mudare, umo nyaya yavo yekukonzera mhirizhonga yange ichifanira kunzikwa. Nyaya yavasikala haina kuzoenderera mberi sezvo magweta avo asina kuya kudare. Nyaya yavo yari kuzonzikwa musi wa14 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.